Sangano rehitha chimoga ofen keraka pawa mari ii nemusuwe china kuitra kutishandisiko mabase maoko anounza mari kuitra utirisa ramberi chipe marubatiro. Imwenerera inochengetwa nesangano iri Athlia Kaputa anoti rubatiro ruchavandudza upenyu wake.
Pangasanda muhitha ekona kuyakana neinfomi yakabvaruka kana uchiko pati burikidza nekupiwa nekusupportwa nehitha kwautonekiro pamwe vana kwozoita ishu yemaschool fees. Pangasati nda muhitha ekunodzingwa zvichikonzeresa kuti urasikirwe nemamwe malessons asi ezvinezva zvatombo.
Izvi zvinotsigirwa una Trotsky Nyaunzvi uyo ari kuita form 3.
Pananga ndisati ndamuhitha like kana mutaro wangu chaiwo kuti vakwanise kutenga mauniforms chaiwo vaisa matenga of which waitozosvika pakusona bhurugwa rako ka 77 but patakazoiswa muhitha takanga takutengerwa mauniforms. Then zvimwe zvese mamwe manecessities ari kudiwa like isusu maform 3 tamu new curriculum. Pane zvinhu zvakawanda zvinodiwa nenew curriculum zvekuti one parent akwanise kuzviafforda. So pazvinhu izvozvo tichibatsirwa nehitha vachititengera. Saka upenyu hwachona tichiona kuti hwachinja.
Imwe yeshirikadzi yakasiyiwa ine vana vapfumbamwe inogara muward 1 mumusha wenyamashato kwamurehwa amai Immaculate Murehwa vanoti sangano rehitha chimoga riri kushandira upenyu hwenherera zhinji.
Ndakabatsirwa vana vangu inini ndakafirwa ndine vana 9 vakatakurwa wese nehitha. Kusikirana nasi hitha ichimoga iri kundibatsira. Saka ndiri kungotenda chaizvo kuti dai zvaramba zvakadaro tirambe tiri pamwe chete.
Mutungamiriri wehitha chimoga vaAlbert Mukondwa vanoti vanotarisira kuti mari yavakapiwa iyi vabatsire mumabasa avo emaoko kuti vasaramba vachipema.
Negrand iri tiri kuda kuti tidzikise pasi mari yatiri kupuwana nekupema tikwanise kutsvaga mari kuburikidza nemaprojects atinenge tichiita yekuti mabasa SHCOC ekurapisa vana, ekufundisa vana, kuvapa mauniformu, kuvapfekedza, kubatsira kuvandudza dzimba dzevana vanogara vega. Mari iyoyi tinoda kuti mainterest achabva kuhuku akwanise kubatsiridza iri basa iri.
Sangano iri riri kubatsira nherera mazana manomwe ane makumi masere nemana dziri muzvikoro zvakasiyana-siyana kusanganisira kumayunivhesiti. Mumiririri weAmerica muZimbabwe Ambassador Harry K. Thomas Jr. vanoti zvinovafadza zvikuru kuona zvirongwa zvinobetsera mukusimudzira nherera nevechidiki kuitira kuti vave neupenyu hwakajeka. Ndakamirira Studio 7 kwamurehwa, ndini Patricia Mudadigwa.